goes to magician.
I'm in love with Nidoro. When you come, can't you chuka put his in sorrow? We are good, Japando, and in a sapam sorrow. Well, I'm in a dero, Girore garrison and the Pem Toro.
We are cona.
Kunyangwe doro rikanze rakuitisa running in stomachi. Ndingatomwe ndakapfeka pamba zvekusiya doro ndaramba. Ai ai.
Kana zvikanzi doro rava kutengeswa kuzvibhesh. Ndingatongorwara every day zvekusiya doro ndaramba.
Ndokotenga malachi ndoplasta kunge cement yekulafachi. Ndikamwa one ndobva ndaita tipsi. Ndoita chivindi chekuenda kwalipsi. Ndakabata mabhodhoro tu matamo vandifunza wetu. Inini ndiri kuenda kupawa ndini the Jackie Power. Ini nedoro zuda nekirawa. Kunyangwe doro rikanzi rakuitisa running in stomachi. Ndingatomwe ndakapfeka pamba zvekusiya doro ndaramba. Ai ai.
Kana zvikanzi doro rava kutengeswa kuzvibhesh. Ndingatongorwara every day zvekusiya doro ndaramba.
Andisima kwikwi Babilani wota inundipodza mnikwi. Tinonwira kose mazuwe mutirikwi. Zvanyatso ndibata ndonogeza msinki.
Polad tenge takaungana se Polad. Monazi tonazi more glass. We bazo no nas no drugs.
Kunyangwe doro rikanzi rakuitisa running in stomachi. Ndingatomwe ndakapfeka pamba zvekusiya doro ndaramba. Ai ai.
Kana zvikanzi doro rava kutengeswa kuzvibhesh. Ndingatongorwara every day zvekusiya doro ndaramba.
Kunyangwe ndikagraduata ndinoda. Kunyangwe ndikarambwa ndinoda.
Pakupa muchuleta ndinoda. Ndonanya kunamata ndikamwa.
Musaenge doro
vakarigadzira. Ipaiwo madhamu vangu maingredients. Ini nedoro tineka obedience. Tinopota tichirimwa mawiki. Kunyangwe doro rikanzi rakuitisa running in stomachi. Ndingatomwe ndakapfeka pamba zvekusiya doro ndaramba. Ai ai.
Kana zvikanzi doro rava kutengeswa kuzvibhesh. Ndingatongorwara every day zvekusiya doro ndaramba.
Pamba,
doro, doramba,
ai, ai.
Kana zvikanzi doro